Vanu ava vanu tivavine makore akawanda vachibhadhara mitero kugoromonzi Rural District Council asi pasina chinobuda uye vanoti zvave kuitika panzvimbo iyi zvinogona kukonzera zvirwere zvemanyoka. Mumwe vanotengesa panzvimbo iyi amai Jessica Maodzwa vaudza Studio 7 kuti vanoshushikana kuti kunyange hazvo vari kubhadhara mutero hapana chavari kuitirwa nekanzuru yavo.
Dambudziko mbera tina zvimbuzi hatitorina zvachose. Taneta nekuisa chicheme chikukanzuru kuvapatire makore mana mashanu adarika kanzura vatina wezvakanga vasati vapa chigaro. Asi vangotsvika dambudzikoro riri papi? Riripo. Kanzuru chairi kuda kanzuru ngoda mari dzedu isisi dzemuchero. Asi kuti chinzwewo zvichemo zvedu isisi kuti anzi utano hwemunhu chii imvura nechimbuzi kanzura ina basa nazvizvozvo. Changu avo akangotora mari dzedu dzemuchero zvavo zvaita sei? Zvaita. Panapita kubhadhara $45 pamwedzi. Pane vanotengesa tunyamanyama tumazepi uku vari kubhadhara $10 pasvondo bati mari chairi kuita hapana.
Vamwewo amai vasina kuda kudomwa nezita vaudza Studio 7 kuti havaoni chikonzero chekuramba vachibhadhara mitero nekuti hapana chavari kuwana kubva kukanzuru.
Matambudziko atakatarisana nawo panapa ndeyekuti isusu panapaka sevanhu vanenge vachiteerera tinenge tichitarisawo masevhisiswo ari valid kwatiri. Zvinoenderanawo nekubhadhara kwatinenge tichidini tichiita. Hatina toilet, hatina mvura, hatina mastructures, dhini dzimwe nguva totomboita konde kuti titakuri titsvage munhu anotirasira bhini panapa. Kanzuru iripo takutadza kugara panapa. Saka tinongokumbirawo kungotiwo kanzuru ingotiwono sevanhuwo.
Sachigaro wesangano regoromonzi Vendors Association vatichaona mazhambe vaudzawo Studio 7 kuti zvave kuitwa nevanhu pashowgrounds zvinonzwisisika sezvo zvichemo zvavo zvave nemakore zvisina kugadziriswa.
Vazhinji vavakutobhoikota kutobhadha but isusu tichitaura necouncil kuti ngatimbo isusu seexecutive tichitaura necouncil kuti vanhu vasati varamba kubhadhara ivo ngavatigadzirire zvichemo zvedu zvigadzirise. Asi vazhinji vakatoramba kudhara kuti isu hatigoni kuvamanikidza kuti rambai muchibhadhara rambai muchibhadhara since nyaya yaane nguva isita sei ichitaurwa nezvayo yarebesa.
Pane vanhu vanodarika churu vanotengesera mumigwagwa pashowgrounds kudomboshava uye vakatomboita mudeme-mudeme wekutenga zvidhina nesamende kuti vavakise zvimbuzi asi havana kuwana rutsigiro kubva kukanzuru.
Takamutaura necouncil through the councillor vakatitaurawo kuti tikausvika pakuinaa takufanotengawo mabags esement ivo vachiunza zvidhina nezvimwewo. Tikatenga semavhenda sakontributa mari yedu tikatenga 10 bags dzesement dzitoripo izvezvizvo but up to now lobbying navo tichitaura navo havana na chavati vagadzirisa.
Kanzura weward 4 mugoromonzi Rural District Council avo vanomirira nzvimbo iyi vatapiwa Murima vaudza Studio 7 kuti kanzuro yavo yakaita chisungo kare chekuti zvinhu zvigadziriswe pashowgrounds uye havachaziva kuti chii chiri kutadzisa basa kufambira mberi.
Takaita resolution kukomiti yedu yefinance kuti wadhi riri kubvisa mari yakawanda stiriki ndo richambotanga kudi kuprioritizwa kuti vadzoserewo kuvanhu kwavanenge kuchibviswa but so far ndofunga tane 39 months takaita resolution iyoyo hakuna chati chauya chiri kubva kukanzuru kuti chibatsiridze ward 4. Ward 4 tichitarisa ndo ndingangoti bread basket yegoromonzi yese as a whole ine 25 mawards. Mari zhinji inobva pano pachirodzero pashowground ndo panobva mari yese inoshanda kukanzuru.
Vamurima ava vanovewo nhengo yekomiti inoona nezvemari mugoromonzi Rural District Council vati pashowgrounds ndipo panobva mari yemitero yakawanda kukanzuru kudarika nzvimbo dzese mugoromonzi uye zvakakosha kuti kanzuru iitire vanhu zvavanoda kuti vasarege kubhadhara mitero. Vavimbisa kuti vachagara pasi nevakuru vakuru mukanzuru yavo kuti matambudziko akatarisana nevanhu vepashowgrounds agadziriswe. Ndakamirira Studio 7 kudomboshava, ndini Godwin Mangudya.